I think varpum gocha orosha kafana na ni zvikukurudzirwane vana veZimbabwe kuti ngapawa nekuti pachigadziriswa panyema sanctions abviswe nekuti vanhu vanoona hurumende yanga ichiti zvekuomesera vanhu asiwo vamwe vanhu vanoona masanctions achidzosera bhizinisi reZimbabwe kumashure. Asi zvakadaro chekutanga ndinoda kuti zvizhinji zviri kutaurwa navaflake navakuni zvino zvanga zvichitaurwa necivil society kuti maelections anofanirwa kuva free and fair, military haifanirwi kukampeinira chero rimwe nerimwe bato, kuti panofanirwa kuva nekujekeseka panhau dzemedia kuti vanoripota nhau vaitewo vachiita vasina kusungikana. Hurumende inofanira kuacknowledgea kuti pane zvakaitika muna 2008 zvisina kumira zvakanaka nezvakaitika muna 1983. Asi chadaro zvimwe zvachona zvavari kubvunza ndopandinoona kunge vana veZimbabwe vari mudiaspora kunyanya vari muAmerica vane opportunity yekutaura nemasenators avo kuti zvimwe zvachona zviri kudiwa zvinhu zvekuti nyangwe dairi hurumende yeMDC kana hurumende yeZANUPF kana ringave bato ripi zvaro zvinhu zvavanogona kutadza kudeliver nekuti zvinhu zvinoenderana nekushanda zvakanyanyisa muparliament. Kana kuti zvinhu zvinogona kutora mari sekuti asi hazvisi zvinhu zviri impossible. Ini pandanyanyisa kuona panogona kuremera hurumende inogona kunge iri nhau yekuaccounta for madiamond revenue. Inovawo a bit of a private matter yekuti nyika inogona kuti matiomesera mukada kuti tibuditse maaccounts edu pachena. Kwozoitawo zvimwe zvinhu zvakaita sediaspora vote, ipapo vana veZimbabwe vari mudiaspora vanofanira kuti ndivo vataure nehurumende yavo one on one kuti zvinogadzirisika sei kuti vanhu vari mudiaspora vakwanisewo kunge vachivhota mumaelections ari kutevera.
Asi tichitarisa nyaya dzezvirango idzi, Dr. Dendere, zvingashanda here muchitarisawo kuti zvakatemerwa nyika dzakaita sana North Korea, nyika dzakaita sana Iraq?
Handifunge kuti pane vanhu vazhinji vanoda kuti nyika dzitemerwe zvinhu zvakadai, asi ini ndinoona sekunge zvinhu zvakanyorwa apa zvinhu zvaikumbirwa nevana veZimbabwe kuhurumende yavo kwemakore akanyanyisa. Asi kazhinji zvaiwanzoitika izvo kuti kana vanhu vataurawo kuti nai hurumende dai marerutsawo kuti media ive free and fair, hurumende yaidzoka yoisa mitongo yakaoma. Saka ndinotoona kunge nyika dzakaita sana Zimbabwe nana North Korea ndivo vaiisa mitemo yaizoita kuti dzimwe nyika dzidzoke dzoti kumuri kudarireiwo vana venyu, onai vana veZimbabwe vamwe vaakuperera muna Limpopo vachiedza kupinda muSouth Africa, vamwe vachitiza violence, vamwe vachitiza kuoma kwezvinhu. Zvinhu zvakanga zvisiri necessary.